maita basa wa Zulu. Zakaitika ni Zulu hansi election. It was a continuation of the fraud. Yataka ona muna August this year. ZANU-PF iri kutonga without the mandate of the people. Ndo nyaya inofana kukazirwa nyaya of the way we conduct my elections. Muno muzimbabwe. Ndo damudziko ririmo because it was a competition and a contestation of ZANU-PF against ZANU-PF. An election without choice. Haisi sarudzo. Nekuti chinonzi sarudzo kuda kupa vanhu kuti vanominate wapiwe mukana wekuti vanhu vasarudze. Zvatakaona angari maprimary elections ezanu-PF, it was a ZANU-PF affair, it has nothing to do with the people of Zimbabwe.
Saka sebato muri kuronga kutora danho ripi vasizimba pane zviri kuitika izvi?
Nhasi tanga tine misangano yakasiyana siyana cross country nemangwana kutaura neruzhinji rweZimbabwe around the way forward and mazuva ari kuuya mashoma tichataura kwarara tichatora sebato reruzhinji guided by the citizens kuti mazviona zvese zvaitika munyika munomu muZimbabwe hamusina mutemo hamuna constitution the constitution has been suspended ZANU-PF wants to create a one party state towirana neruzhinji rweZimbabwe in terms of the way forward kuti dzose reZimbabwe back to democracy and back to constitutional order.